A very good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December the 19th, 2018. And this is Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
We'd like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Diaspora Forum, we are talking about efforts by the ruling ZANU-PF party to lure Zimbabweans living in the diaspora to help develop the country through engagement.
At the just-held conference in Esigodini, Matabeleland South, it was announced that the government, through the Ministry of Foreign Affairs, is working on establishing diaspora desks at embassies around the world, starting with the United States, the United Kingdom, and South Africa.
The ministry is also said to be reviewing the diaspora policy in order to give Zimbabweans in the diaspora the opportunity to have their views heard and be considered by the government. ZANU-PF is also said to have agreed to establish another province in the diaspora, which is expected to help the government re-engagement efforts and also mobilizing support from Zimbabweans living abroad.
But many Zimbabweans living outside the country who say they are contributing immensely to the Zimbabwean economy through remittances are demanding to be allowed to vote.
What do you think about this?
To join our discussion, phone us right now on 001-202-619-2077. We are also on WhatsApp and the number is 001-202-465-0318.
And remember that Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
This is the Diaspora Forum. Let's dive in. Lichona njani emakhaya ikudibana kuhlelo lwe Diaspora Forum. Lamhlanje kungolwe sithathu njalo isiqokoqela sendaba lamhlanje sikhangela izinqumo isinqumo rather esiphume emhlanganweni weZANU-PF oqhutshelwe esigodini ngempela viki. Bathi abebandla leZANU-PF uhulumende kumele aqakathekise ukukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe afana la khonapha eMelika, eNgilandi, kwele Bhilithane, la kwele South Africa kanye la kwamanye nje amazwe achiyeneyo. Bakhulumisane ngenjongo yokuhuka inzalo yeZimbabwe kudiaspora ukuthi iphenduke ekhaya ize phatheka kunhlelo zokuvuselela umnotho welizwe. Kodwa abanengi abahlala kwamanye amazwe bayajama bathi hayi nxa uhulumende efuna siphatheke kunhlelo zokuvuselela ilizwe yinye nje into ebalulekileyo emqoka amele ayenze. Leyo nto bathi kuvunyelwa ukuvota bekulawo mazwe esingathi i-diaspora vota. Bathi bafuna ukuvunyelwa nxa ukhona apha eMelika, nxa use-Australia, Canada, South Africa, Botswana, nxa uyisizalwane seZimbabwe esihlala kulawo mazwe, kumele uvunyelwe ukuvota ukulelo lizwe okulo. Ngaleyo ndlela abaningi bathi hayi, singavuma mpela ukuphatheka kunhlelo zokuvuselela ilizwe. Kambe ulubona njani lolu daba mlaleli, ikakhulu nxa uhlala kudiaspora? Kasixhumaneni, lizizwile. Inombolo zethu ungasitshayela directly ku 001-202-619-2077 kumbe usithumele inombolo zakho zocingo kuWhatsApp. Inombolo yethu ithi 001-202-465-0318. Ukuze sikuthinte mlaleli.
ongu vadiwa vatereri nevatariri. Nasi mchirongwa chedu che Diaspora Forum. Tirutarisa ne zvimwe zvezvisungo zvakabuda kumusangano wezano PF. Kana dzimwe nyaya dzakakurukurwa kumusangano wezano PF wakaitwa kuEsgodini mudunhu reMateveland South mukupera kwesvondo rapera iri kusvika musi wesvondo kutangawo kwesvondo rino. Vakasunga pakati pezvimwe nyaya yekuti vari kunze kwenyika vange vachi pinza muzvirongwa zvekusimudzira nyika kuburikidza nekunge vachishandwa nawo nehurumende bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutengeserana. Tinonzwa kuti rakatotanga urongwa kuti vana veZimbabwe vari kunze vange vachizikanwa kuti ndezvipi zvavari kuda vari papi. Tinonzwa kuti pane urongwa kuti pange pachiiswawo angadzi madeski kana maofisi mumizinda vachiti vachatanga ne America, South Africa ne United Kingdom mizinda inenge ine boka rinenge richinangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana diaspora desks kuti zvichemo nezvimwe zvinodiwa nevana veZimbabwe zvinge zvichipinzwa muzvirongwa izvozvo. Chikuru chinodiwa nevana veZimbabwe inyaya yekuvhota yavanoti diaspora vote. Vanoti hongu tiri kusimudzira nyika, tiri kushanda kusimudzira nyika kuburikidza nemari dzatinotumira nezvimwe zvakasiyana siyana. Asi imiwo chitipaiwo kodzero idzodzo dzekuvhota. Tinonzwa kuti nyaya iyoyo nyaya inotarisirwa kuti inge ichizozeiwa mukumberi uko mune ramangwana, nekuti kunge pachinzi pane kudyidzana kuripo kana pakanga pasinawo kandiroenda kandirodzoka zvinhu zvinoramba zvingori manyama amire nerengo kana zviri panzvimbo yazviri. Saka tinotarisirwa kuti hurumende kana iro batiro zano PF nechido chekuti vana veZimbabwe vari kunze vange vachishandwa nawo vachidzidzana nehurumende yavo, iyo inofanira kunzwa zvichemo zvevana veZimbabwe vari kunze. Ndo nyaya yatiri kuti tikurukure. Inyaya dzakawanda dzinobata vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti vari mudiaspora. Saka idzodzo nezvimwe zvamuinazvo pindai muzvirongwa zvatei chida kuti tikurukure. Ntunga tinonzwa kuti parunhare tava nava na Dr. Frank Guni vanoye nhengo yezano PF vari muno muWashington DC. Dr. Guni makadi.
Tiripo makadi vakandai miri.
Aiwa.
Makadi vangomo kwazduwai watereri.
Aiwa, tunofara zvikuru Dr. Guni. Tinotenda kuti makwanisawo kuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu tichikurukura nematano kana maefforts ari kuiswa nebato renyu rezano PF ekeedza kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vange vachicontributa munyaya yekusimudzirwa kwenyika yavo, kusimudzirwa kweZimbabwe. Tinonzwa kukurudzira kuti vane unyanzvi vari kukwezvwa kunzi uyai munge mushandira kumusha. Mungatsaura chii pamusoro penyaya?
Chekutanga ndinoda kuti vanhu vazive kuti zviri kuitika izvi kuzadzikisa vimbiso yakaitwa nemutungamiriri wenyika, mutungamiriri wezano PF, President Mnangagwa. Apo vakauya kuno muna September vauya kuUnited Nations. Inini pachangu ndakasimuka ndikakumbira kuti dai zvaita kuti hurumende yedu iise desk kana kuti nzvimbo yediaspora kunzvimbo dzedu dzekunze zvese nekuZimbabwe, kuministry inosenza nezvekunze, Ministry of Foreign Affairs and International Trade. Saka president vakazvitambira zvikakurukurwawo zvakare kuCongress yedu yemusangano wepagore yezano PF wakapera iro iye zvino manje kuEsgodini. Saka zvaakuchiimplementwa kana kuti zvaakuzadzikiswa. Chinhu chakanaka kuti tiongorore kuti vana veZimbabwe vari kunze vari papi, vangani, uye vane unyanzvi unokwanisa kubatira nyika nenzvimbo ipi, uye zvii zvavanoshuvira kuti zvive zvinoitika kuti nyika yedu ienderere mberi nekusimudzira zveupfumi, magariro akanaka evanhu, nekuti vanhu vagare vakasununguka munyika. Ndo zvatiri kufarira izvo zvikuru kwazvo. Zvakawanda zvimwe zviri pamberi zviri kurongwa zvakabuda kuCongress yedu.
Many people, many diasporans, Dr. Guni, are demanding the right to vote for them to be fully engaged on this matter. As the ZANU-PF North America province, where do you stand on the issue of diaspora vote?
We fully ascribe to that aspiration, and again, as I just alluded to, when President Mnangagwa was here in September for the United Nations General Assembly, we met with him we put that request to him and to our party, and that has been accepted both at party level and at government level. And we are assured that within the life of this 8th parliament, the diaspora vote question will be settled, in the sense that the constitution and the enabling law, which is the Electoral Act of Zimbabwe, will specify without any ambiguity that Zimbabweans will be allowed to vote, and there shall be a diaspora process for voting, which is legal and unambiguous before our laws. So we are very onto it, and we are already working with different ministries back home to ensure that we put in place the mechanisms that will enable diaspora registration and diaspora voting by 2023.
Thank you there, Dr. Goni Liamuza, uDokotela Franka Goni is Patamandla ngumgcini sihlalo webandla le ZANU PF khonapha eMelika. Uyachasisa ke lapho ngimbuzile ukubana ubona njengebandla le ZANU PF khonapha eMelika bami ngaphi kudaba oluqoquzelwa inzalo yeZimbabwe enenge ekwamanyamazwe, udaba lokuthi kumele izizalwane zeZimbabwe ezikubo Botswana, South Africa, emhlabeni jikelele, kungaba kuliphi ilizwe kumele zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe. Uyaphendula ke lapho uDokotela Guni uthi hayi, bona njengeZANU PF eMelika ludaba abalusekelayo kakhulu, ilonolo sikhuluma nje uthi baphakathi kokukhulumisana lezinye ingatsha zikahulumende ukuthi kube ludaba oluphumelelayo ukuthi kuyiwa kukhetho luka-2023, konke kube sokulungisiwe, izizalwane zeZimbabwe zibe zingezivunyelwayo ukuvota ezisemazweni achiyeneyo. Yilo udaba esingalo jonga.
Dr. Guni, kune vamwe vana veZimbabwe vanoona kunga danho irori rekukwezva vana veZimbabwe rakanangana nekunge hurumende ichiunganidza mari yekunze inonzi iri kunetsa munyika, iri kudiwa zvakanyanya munyika, asi kana pasvika nguva yekuzoti kwaakuvhotwa votanga kupa zvimhingaidzo zvavanenge vachipawo zviri kutarisa kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vange vachivhota, munozoona here imi vana veZimbabwe vachikwanisa kungobvuma kuchishanda zvakare nehurumende semakore apfuura avanga vachimboona kurudziro yavo yekuti vange vachivhota sezviri mubumbiro remutemo isingateerwe nehurumende?
Aiwa, hatirambe kuti hurumende yedu iri kuda kukwezva kuti mari dzinobva kunze kwenyika dzinoendeswa nevana veZimbabwe dzive dzichivandudza upfumi hwenyika. Ndo zvatiri kutoitira izvozvo, asi ka tinoitirawo kuti tinzwe zvichemo zvevana veZimbabwe vari kwese kwese, kungava Australia, Canada, America, South Africa, Britain, kupi kupi, kutinzwe zvavari kushuvira kuti zvigadziriswe. Chimwe chatakanangana nacho, chatakataura, chimwe chemo chakatanangurwa zvekare kuCongress yedu ndechekuti kana taburitsa gwaro iri kana kuti tagadzirisa diaspora desk, chimwe chekutanga chatetasa ndechekuti vana vedu vari mudiaspora, vana veZimbabwe, chii chavangaita kubatsira hurumende kuti iko kuvhota uku kuzova kunoitwa muvhoti ichatevera yenyika yese ya 2023. Saka idzo mari idzodzidzi hatisi mari chete dzichangotumirwa kuti dzinobatsira hama dzedu kumusha. Tinodawo kuti titoisa kahomwe parutivi kanomiririra kuti kana nguva yesarudzo yakuzokwana tisazonzwa kuti hurumende yashaya mari yekuti vanhu vari kunze kwenyika vavhote. Takatozvingwarira zvakanyanyisa izvozvo, zvinhu zvatiri kutoendesa pamberi sehurukuro nenhaurwa dzatiri kuita nevakuru vedu vari muhurumende nevakabata zvigaro kumusha uko muboka redu reZANU PF. Saka tiri kuti vana veZimbabwe ngatibatanei maoko, tibatsirane kuti nyika yedu isimukire tichishanda pamwe chete. Hazvina mhosva kuti vangava vari kuopposition, ndo demokrasi yacho ka, vanhu vanobvumidzwa kufunga kana kuti kutora mafungiro akasiyana kana takatarisa nezvematongerwo enyika. Asi chikuru ndechekuti Zimbabwe ndeyedu tese, ngatiishandirei, ngatibatanei tiite kuti zvinovaka Zimbabwe zviende pamberi.
Thank you so much, Dr. Guni. Please do stay on the line. Taita muteereri. Makadi?
Ndiripo makadi, baba.
Takasimba, zita ndiani?
Mibvumbe.
Vabvumbe makadiko.
Ndinorara baba bakara muchirara mawo.
Aiwa tinobwaira muri kufona muri kupi?
Ndiri kufona ndiri ku South Africa.
South Africa ndimi watinoda kuzwa vari kuma diaspora acho chaiwo chaiwo.
Right, nyaya ya iri mudariro yakanaka.
Mhm.
Asi manakira yakada be kuti makuru ava vatikutaura navava kana varemerwa vane vakuchema kuti rutirwa zvimba kana vamwe vakaremerwa havadi kuteerera kuti vanhu kuti rutirwa hwazvimba apa ndiri kutaura nyaya yekuti ezvo vakaisa mutemo wekuti ukatenga kwasikorokoro kwako kuro kuti upinde nako pabite bridge apa vari kuda US dollar ingatenga nerandi kwavari kuti voo ndironoka US dollar ndironoka kumba kwaani kuti ndikirie mota iende kuzimbabwe takuita fanike vanhu vakarimira kamugano isi kubuda kwatakaita tichiuya kunoku nevakasara kunge takatopara mhosva isina kamona munhu akamboona ngatirerutsiranei zvinhu zvitinakire kuya kwatakaita kuno kutiza dambudziko asi tatiza dambudziko iroro tine vanhu vatiri kuchengeta muzimbabwe kuti vararame mhuri dzatakasiya ikoko hatina kudzikanganwa nao tiri kumanidzirwa kusungwa muhuro kuti kuchengeta kwatiri kuita mhuri ikoko kitadze kukuita nekuda kwezviito nemarongero ari kuita hurumende yedu haisi kuronga yakarerekera kuti munhu wese avave pari nani nokuti dai takaramba tiriko kuzimbabwe ikoko otherwise zivo zvotingaisitina vatiri kutaura one vari kuti vanhu dzokai kumusha unodzoka kumusha unenge uine furutengi yepetrol wosvika pamba wopaka mota yapera petroiya uchaenda kubasa kwacho kupi nei uchitora petrol kupi hakuna mari havana mari vari kungowawata he mabhondi acho haasi kubatika haawanike us racho havana randi racho havana vanoda kuti tirarame chirudzi chiitike sei kusvika riini ngavadzore mitemo yavari kuisa iyoyo yakashata zvekuti hai haingoitwe nemunhu wese wese iyo vari nzvimbo dziri pamusoro vane mukana wekuita zvavo rodhi dzatiri kufamba izvezvi ivo vakaona rodhi ine makombo vanotenga 4x4 iwo unenge uine angria inodambuka mashoks ese murodhi iyoyo hapana chiri kugadzirizwa saka zvinhu zvavo zvese zvakatonhora zvavari kuronga zvakatonhora hakuna chinhu chiri kudziya chavari kuronga vangangowawata zvavo kupedza simba vachitaura havana chinhu chiri kudziya chavari kutaura ngavatombo vamedze make vatange vagara pasi todii varume kuti zvinhu zvinake vatinatsirewo isisi kubva kwatakaita kukokotshiya kunoku takavatsvaga mari kuti tirarame katakuya nemokazi dzedu ngavatiitirewo juti rakanaka katateka nemaranzi tobhadhara nemaranzi kwete kuti vatibhadhara juti nemaus dollar zviri kutigumbura zviri kutotirwadza izvozvo ndovunga ndokorri bhisheni yangu iyoyo maita yenyu
aiva tinotenda zvikuru vabvumbe avo ndavabvumbe our first caller in South Africa is calling from South Africa. He is saying that ZANU-PF is a one-sided party. They only enjoy what benefits them. They don't want to reciprocate. So he is angry. And he mentioned the issue of taxes, import taxes that are being charged, especially on vehicles. And he also says the party is encouraging, or the government is encouraging Zimbabwe within the diaspora to return home, but there are no efforts in sight to address fuel shortages and the cash crisis. Those are some of the issues he mentioned, and he was an angry man in Tunga.
Impela yatheta Leon Sizwa izondika nonwabo yakhala ngama policies ebandla elibusa ngama policies ga hulumende. Dr. Guni, coming back to you, what kind of diaspora expertise do you think is required really to move Zimbabwe forward?
Well, I think we need the diaspora expertise in all fields for development of our country. For starters, we need economic thinkers. We need people who think outside the box on how to revitalize our economy, retool our industry, and ensure that our industry is producing goods that are quality goods for export. Without industrial development, we will not get out of the current economic problems. We need to be able to produce goods that will be bought by the export market. We also need experts in the field of public health and the allied services, because we need to ensure that our people are well taken care of and they are in good health in order for them to go to work and produce for the nation. We do need policy people, people who think outside of party values, but who think for the betterment of Zimbabwe as a nation, for all Zimbabweans, regardless of political affiliation. We need young and prime brain to be able to think outside the current political emphasis or the current political situation that prevails in Zimbabwe, where political institutions are trying to undo each other and blaming each other on everything instead of focusing on the development of the nation. So that's my take.
And
I think the diaspora has lived together peacefully as opposing Zimbabweans, and we can do the same in Zimbabwe.
In IT as well, we need a lot of expertise there.
Yes.
Not so.
Absolutely. The whole world is becoming a digital world. And we cannot rely on paperwork when the whole world is moving into the new era of electronic everything and greenhouse everything. The era of, for example, the government responding to rumors and disputing rumors is gone. By the time you try to respond to what's on WhatsApp or what's on social media, it's already too late. We need to be upfront, and for that to happen, we need people who are tech savvy. We need to up our game in terms of technological development, and communication itself is a vital tool in ensuring that our nation is also informed of the positive things that, for instance, our government is doing. People hear a lot about the negatives, but they hear less of the positives that the government is doing. And we need to gear up that, and we think that infusing diaspora knowledge and expertise and experience will help and assist our brothers and sisters that are back home, and we have been holding the fort.
Mm-hmm. Thank you there, Dr. Agun, and please do stay on the line. Sithathe umlaleli ecingweni. Kunjani umlaleli?
Eh, salibonani baba.
Yeah, kunjani?
Hey, hayi ngiyaphila mina likhuluma lo Leonard Ndlovu. Ngisahavrone Botswana.
Yebo Ndlovu enkulu, siyabonga ukungena kuhlelo.
Siyabonga lati baba.
Yeah, oyizwile indaba esingayo namhlanje.
Eh, hayi indaba ngiyizwe esingayo namhlanje indaba enhle. Iphuzile kodwa ke ayithemba ukuthi indaba ezancedisa kakhulu. Indaba ngisitsho njalo. Former governor uGideon Gono was the first person to admit ukuthi iZimbabwe isela economy esingakhuluma ngayo. Kodwa ilizwe leZimbabwe lijike kakhulu ngama diaspora. Liyangizwa?
Yaye silalele ba.
So kunjalo ngithemba luhlelo oluhle kakhulu oluze ebantwini. Ikuthi nje indaba elukhuni ngeyokuthi kudala bekukhulunywa ngeracism, kukhulunywa ngetribalism, kukhulunywa ngama izimo amaningi. Kule izimo entsha esihlupha kathesi.
Yiphi le?
Ngeyamaparty, partisanism.
Mhm.
Ngithemba indaba ehlupha kakhulu because eZimbabweans kunzima ukuthi abantu bakhuluma into befaka ama-facts bekhangela ukuthi ongabe kuyikho kusisa phambili kuyini. Ngithemba uhlelo lolu luhlelo olulungileyo. It's very important ukuthi abantu abakudiaspora babe engaged, bacontribute laba elizweni, bacontribute ngezinto ezibahluphayo. For example, mina ngiseBotswana. Nxa usuka lapha eBotswana usiya eZimbabwe, you feel the difference and the difficulty ekuhambeni kuphela. Uyabe ungena elizweni lakho, but it's like you feel it hard nxa usungena elizweni lakho. So mina ngithemba ukuthi indaba engayincedisa in re-engaging and talking and shaping the way forward, because abantu asebehlala e-diaspora, a lot of them have gathered skills, have gathered experience, have gathered ideas, they've interacted with a lot of things which are outside, which can assist that country to move forward.
Liqiniso lelo Ndlovu kodwa ngiphe umzekeliso asithi ngingcwethi mina kundaba ze green energy kumbe kungaba kuhlangothi lwamakhompyutha ngilesifiso mpela sokubuyela ekhaya kuyancedisa lapha lalapha kodwa nxa ngikhangela okwenzakalayo elizweni okwamanje akulamali kunengokuhluphayo amabhenki awusakhulunywa ngawo ngoba sokuyisiphamasu nje imali kunzima ukubana uyithole ngitsho la kunhlanganiso ezifana labo Western Union kwesinye isikhathi iyaswelakala umuntu nxa ekhangela izehlakalo ezinjalo awubonini ukuthi usuke ebe discouraged engabi lawo umdlandla wokubuyela ekhaya
umumo esilawo eZimbabwe usi-affecta sonke njengamaZimbabweni kuthatha ukuthi ophezulu kupolitics ophezulu emalini ophezulu kuhulumende azehlise aze kulevel yethu thina abantu kazana kulezinto ezihlangana lazo njengathi ukukhuluma ngemithi ezibhedlela ngemikhuhlane landlani ku-affecta abantu abaphansi kakhulu. So as long as these people are not going to value abantu abangafunda ngokuya ngapi abantu abanganotha ngokuya ngapi bevalwe bona ama structures abama party sikhulume ngokwama party ukuthi pathetic ilizwe lingelungisiswa ongalungisiswa nje ukuthi ngakuthiwa silendlela esingenza ngayo forget about ama issues ama political structures kungabi lezano kungabi le MDC sibe ngamaZimbabweans. We can talk about ama problems esilawo khathesi silungisise ama problems esilawo khathesi sikhangele indingo ke sisifuna khathesi sikhangele i way forward. That is what is important for a very low person. Abantu bangakukhuluma bephezulu, some people are not in touch with ama issues ahlupha abantu on the ground and how heavy that gravity is. Abantu bayagula bayahamba izibhedlela kathi sinqangi le diabetes ngiseZimbabwe angikhwanisi ukuthenga iphilisi antsho liyakubona so izinto ezinjalo izinto okumele ukuthi zikhangelwe ezizimbabweans. People should forget about the issues of ama-political issues lama-political games bakhangele ukuthi how far can they go in terms of kulungisa iZimbabwe. Mina ngithi indlela the first step yokuthi kube lama-points ku-embassy where Zimbabweans can contribute aba outside to the ideas as well as material ukuthi bangenza njani ukuthi ilizwe labo balilokuze nga ama politicians are going to come down ba swallow iego yabo come to the people talk to the people abantu bangenza icontribution epositive.
Hayi siyabonga ngokungena kuhlelo baba Ndlovu. It's 29 minutes past 8. This is the Diaspora Forum here on Studio 7. And tonight we are talking diaspora engagement. That's what the government is planning on doing. They are saying that they are making efforts to engage the diaspora seek out individuals with expertise so they can come back to Zimbabwe and be part of efforts to revive the country's economy. And we have our second guest tonight on the line all the way from England. And that's Dr. Nkululeko Sibanda, spokesperson for the MDC leader, Nelson Chamisa. Dr. Sibanda, good evening and welcome.
Good evening and thank you for having me. And good evening to Zimbabweans.
Thank you so much, Dr. Sibanda. As you heard from my colleague Ntungamile Nkomo, we are discussing about diaspora engagement. ZANU-PF is pushing that forward so that Zimbabweans in the diaspora and the government can start working together. What's your take on this?
Well, look, what has become very apparent is that the Mnangagwa's government is, or style of leadership, is a lot of hot air and nothing else. Look, they don't seem to understand the gravity that is required in order for one to run a whole country, in order for one to stabilize an economy, and in order for one to have a sense of the direction of a nation. I'm reminded here of what President Chamisa said just a few weeks ago when he said, you know, Zimbabwe needs people who can become or act as if they were statesmen, and that these statesmen differ from the other types of politicians who always worried about expediency and the next election. That such a politician would in fact be worried about the next generation, would be worried about the next 100 years. What you have here is ZANU-PF attempting to run a country purely on the basis of a public relations campaign, as if public relations or propaganda can in fact run a country, raise an economy, stock up the pharmacies, you know, pay the doctors, bring in a fuel, things like that. These things really are worrying for anybody that's watching. You cannot bring Zimbabweans from foreign countries where they have a semblance of normalcy. They're not looking for fuel every day. They're not afraid that cerebral malaria would kill them. They're not afraid that the blood pressure they have may become uncontrollable because there's no medication, where they are not worried at all that they may wake up in the morning and the child has got flu and there's nothing that can be done to help them. You see, talking about the diaspora people and romanticizing about that is no different from understanding that the people of Zimbabwe that are in the diaspora understand almost entirely that this government denies them the right to vote and that, therefore, this government is not their friend. You deny people their most fundamental right, given the immense contribution that these people have made to the country over the last 20 or so years. You deny them the right to vote, and then you say you're going to talk about engaging them. Engaging them requires you to trust them and requires them to trust you. And I don't see how Zimbabweans can trust this government in any way at all. And there's nothing that will entice them to rejoin a Zimbabwean country that is collapsing politically, economically, and socially. It will be very dangerous and be a folly to do such a thing.
Mm. Thank you so much, Dr. Swanda. Please do stay on the line. We have a caller, Tina Mukoma Muvindi, Variku, South Africa. Ndodaira kudaro, vapinda mchirongwa. Makadi Mukoma.
Ndiname mwerega itere Mukoma Jomba.
Aiba, tiruwa penyu. Tunotenda watu makwansa kupinda mchirongwa. Murukufona murukupi?
Murukufona ndiri Cape Town.
Cape Town. Nyairi mudariro ndiyo hii. Saruza hiru rimiru wa muno daku taura narwo ndevele chirungu chizezuru zviri kwamuri
aiwa tinoda kedu icho tichishona
chamai taura itinzwe
nyaya iriko ndeyekuti hurumende iri kutaura zvakanaka mumashoko ayo but ine maonero angu ndinoona sekuti do nevanhu vari kunze kwese havana nekuti if you can check nyaya kuti vari kunzwa vakwanise kuvhota vakatika nyaya iyo inyaya yakataurwa kudhara maelections asati ambotaurwa but havana kukwanisa kuti tikwanise kuvhota saka zvinhu zvinotirwadza sei kuti kuuya kumba kwacho tinouya sei ende izvozvi mukatarisa maumiro ari kuita zvinhu pamabhodha kwa ine mukomo wangu watoenda kumba izvozvi ari kuchema futi nepabhodha yevanhu vari pabhodha romuzinside vari kutotora kuti zvinhu zvacho apa vakambotinyetera kuti zvinhu zvarerutswa chii saka hei izvozvi kutotiomera toona kuti kumusha kwedu kwaberekera imba chaio
saka zvii zvamungakurudzirawo tomboti mahofisa ari kutarisirwa kuti achavhurwa kumizinda kumaembasu vazokwanisa kuvhura izvi zvamungaenda kunopa kuti sepfungwa yenyu yava muwindi.
Ndinoonera angu ndekuti hurumende yadzoka pachokwadi isanatirwa nekutaura manyepo. Isanatirwa nekutaura mashoko ekuti vhara sevana veZimbabwe, because zvinotirwadza kuti nhasi vataura mashoko akati, mangwana votaura zvakati. Mukatarisa news dzaidzo dzatoteerera dzekumusha, hapana chokwadi kana chine chimbotaurwa. Vanenge vachingotinyepera, ingori nyaya yekuda kufadza vanhu, but chatinofarira pasina titambudziki.
No, tinotenda zvikuru mukoma Muvindi, thank you so much.
Aiwa, ndinotenda mukoma Jonga, murambe muchitifonera. Tinonakirwa chaizvo nekunzwa nyaya dzekumusha, tichibatsirana kuti tionewo kuti nyika yedu ingafamba sei, nekuti kuuya mhiri kudai hakusi kunakirwa, asi kuti kutsvaka pane zvirinani.
Ndizvozvo, thank you so much.
Okay.
Yes, Ntunga, that's one of our callers, Muvindi, calling from Cape Town, South Africa. He says the idea is good, but there is no will on the government side. And he's saying this is not a new thing that diasporans should be engaged. The government has been saying a lot about this, but when it comes to giving the diasporans their right to vote, then the government changes goalposts. So he's saying it lacks consistency.
Yebo Jonga, kunjalo. Even amanye ama-callers abanye abalaleli sebeke bafona bakhuluma into efanayo. Ngiphenduke kuwe Dokotela Sibanda, uke waba seZimbabwe ngesikhathi sokhetho beligijima lisiyale lale likhankasa, uke wahlala mpela okwesikhathi eside. Yibuphi ubungcwethi obusilelayo obubonileyo obudingakalayo obungaphathisa mpela ekuvuseleleni umnotho weZimbabwe?
Uyabona Jonga ukuthi ilizwe leZimbabwe liswela abonesi abeneleyo, abodokotela abeneleyo, liswela izicabangi esingathi kumbe la kuma-policies la kahulumende. Kukhanya ngani lo hulumende into azenzayo kumbe azikhulumayo akazizwisisi, awazi ukuthi zenziwa njani. Khonokho esikhuluma ngakho bekufanele ukuthi ngabe bekukhona umuntu kuhulumende osuka phange athi hayi bo, into enje kayiphongwenziwa ngoba kuthiwa umnangagwa uyathanda. Into yokuletha abantu lokuphumelelisa umnotho welizwe yenziwa ngento enye kuphela ethiwa yi-confidence ne-trust. Uzwile umfowethu umbengi lo okhuluma ese-Cape Town uthi yena no, into ehluphayo ukuthi akuna ngisho lo muntu oyi-one okholwayo ukuthi upresident Mnangagwa nxa ekhuluma yena ngokwakho zilalele. Phela kukhona ukuthi umuntu uyabe khuluma yena engazizi ukuthi uthini, avuke kusasekhohliwe. I-news yaseZimbabwe ungathatha i-Herald, uthathe i-Sonic, ulalele i-ZBC, akuna ngitho into ibone ngamehlo akho. Bakutshela bathi namhlanje babone isilwane sihamba ngenyawo ezimbili, sona sile nyawo ezingu-4. Bacabanga ukuthi abantu beZimbabwe bonke bayakubona upresident ngokwakhe nxa esephalamente. Ya, kungayenzakala ulutho bayakhipha baba-TV bafaka okunye ngoba bathanda ukuthi benze abantwana beZimbabwe izilima kumzula. Manje labo abantwana beZimbabwe basebengaphandle kwamazwe kabayithathi kalula leyo ndaba ngoba sebejwayele ukuthi kwezinye izikhathi uhulumende uyadingakala ukuthi akhulume iqiniso njalo akhanye ukuthi uyahlonipheka. Bamazi uhulumende kapresident Mnangagwa ukuthi akazihloniphi yena ngokwakhe. Ngakho ngibone ngani silodibo olukhulu kakhulu ekuthili singaletha izizalwane zeZimbabwe ezifundileyo ukuthi zizosebenzela lo hulumende, ama-ofisi abakhuluma ngakho namntu Zimbabwe zasihlupha ngalokho. Ngakho siyalokhu sisilela kuzo zonke ngokuthi zomkhonomi kudingakala abantu abazingcwethi abafundileyo, kodwa angiboni betholakala. So kuthi lasendaweni imisebenzi engafanele ukuhlupha abantu isihlupha phela lezi nsuku kwele Zimbabwe. Ungamswela lo muntu ukuthi angasebenzela engadini kumbe angelusa inkomo ngoba sebaphuma bonke bange bachitheka ngomhlaba.
Thank you.
Siyabonga Dokotela. Sithatha umlaleli Jo.
Yes, tine mutereri makadi. Hello. Yes, ndiani vari parunhare?
kutaura na Dennis Juru.
Eh, wa Juru makadi.
Ndipo makadi mkoma jonga.
Ai vandiri mpenyu.
Zvabangomo.
Ndofunga tingangoda kuuye uchidza vateereri kuti va Juru ndivo mutungamiri wesangano re International Cross Border Traders Association handiti.
Wongo.
Aiwa ndizvozvo. Nyaya tiri kurukura vajuru ndiyo iyi. Iye zvizvara zvezimbabwe zviri kunze kwenyika. Pari kuitwa ma efforts kuti munge muchidzokera mukushanda pamwe chete nekusimudzira hurumende. Kungava muri kunyika kwamuri ikoko kana kutodzokera kumusha kunopinda mumabasa anoita kuti nyika isimukire kuenda mberi. Tina vaguni veZANU PF vari parunhare tichavapa mukana maimanji naDr. Nkululeko Siwanda vanove mutauriri wavachamisa vari parunhare. Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Mkoma jonga nyaya ya mataura nasinya ya inoru wadza shkulisa. Urumende ye Zimbabwe yaka tiramba sema diaspora. Yaka tiramba kutiramba basha chose. Tuekanga nipa kufuota cha epi cha ipo. Waka ramba kutisifuote. Izo jisiko kwa tiri tunuwa nyo kriwa na ya waka rakwa. Waka nzi asi existe ku Zimbabwe. Azimu katarisa contribution yedi suzu. Seva na la Zimbabwe wa rumi diaspora. Tunotumira ma billions akawanda kwa hizi ya shiku Zimbabwe. Ndoku za mshini ziri lewa na la Zimbabwe wa rumi zikoni nika avani zisiteka na kisikisho ni tunotumira mari ku Zimbabwe. Kana si tunotumira mari ku Zimbabwe tine jire ya kutisho ni maria unotumira mai waku iyo iya iya. Maria unotumira sisi waku, maria unotumira budi waku. Ndoku maria tutawane shahe ino zito wale urumende iyo vapa budi wako mabodi mwazi iwe iyo zichara maria ya voi shandisa but unuona kuti isusu takara kwa kikanzi ati bumizi kana kifuota kia kita iku mutemu unuwa uri constitution nukuti mwanewe zimbabo wese ungaba uri kuzi kwa mika kati ungaba uri kupi une kodzira ye kufuota so natuweke kuitwa kunge mwana mdikuwa ukuti anorowa kana apeza kurowa oba anza anisilinda kurowa. Siku ya zakaipitike, kana wachida kutawurana nesu, chekutanga kutanga kutavota. Doho patuwa tangira nya edi, endento zende vande eva chitawurana nesu. Endento kechipiri mbite kutu mkoma jonga kana okapinda mzimbabwe, unetanga huka mchiri wa paboda zede cha hiti. Paboda kuti uwane rozi CIP ya mtemo wa uno uzi kwa uno rwaza mkoma. Ukaenda demo tukari South Africa kana kuhunika ino hiti. Au bundwa hizo zvano bundwa nemika yako zvekuti uno bundwa permit kuti tipe permit permit yekugara kunze kwenyika kuti upinde munyika yemamota yekunze kwenyika zvinobva kupi zvese izvozvo zvinoratidza kusaurirana pakati pehurumende yezimbabwe nevana vezimbabwe vari kugara kunze kwenyika kufamba murodhi chaimo chaimo mukoma jonga kana uine mota yekunze kwenyika mapurisa acho mabatira anokuita unobatwa kunge muchisungwa iye munhu achitanga kubvunza license chete. Buda pasai jaba, buda pasai jaba, 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 ndoku za cheni, nge zipi nzo zwa kumei kwa yeshishu kubi, tiyo batu kwa kumbe, tima kriminal, kana uchenda kunika yaku, tiyo zwa kumbe waza yesho zwa siri. Kwa ita ni ayaya juti, juti za kumbe badari kwa risiko kutamba naro, urumende yaku na kutu kama isu, asi tika bume, kutu isu kiniwa na ya Zimbabwe, ala bume kiniwa na ya Zimbabwe, kati manda kama isu kukazisa, ikono ni yuka ya Zimbabwe. So, ngava tange vataurana nesu wota kuti vote and then tozotaurana pane zvavari kuda zvekuti vabatsire kugadzira ikonomi yeZimbabwe.
Aiwa, thank you so much vajuru, tinotenda zvikuru. Paita mumwe muteereri, tinonzwa kuti muteereri ari parunhare ndiani, tozongozviparura zvese zvataurwa navajuru nemumwe muteereri. Hallo? Hallo?
Hallo?
Ye, linjani?
Aiwa, ndinotaura shona.
Aiwa, taura itinzwe.
Mimi ngangoda kutavanda katika wana Zimbabwe.
Zita ndiani?
Mukanya.
Ya, Mukanya, taura itinzwe jima, Mukanya.
Wana Zimbabwe ndari kubatwa kumeso. Nguwa zose, wana wakana watambura, wana batwa wana Zimbabwe kumeso. Saka ngari kubatwa wana Zimbabwe kumeso. Kuti nasa wakuna kubata kushanda nemu. Nguwa ye kufota, vama mkwana wakati iwo. Atibumiri wanakua Amerika kufota, wanakua Afrika kufota, nukuti ya izizu, atina manu mirigila riko, atina wasigiri wa riko. Andi ndizoka.
Saka
iwo ngavarike kubatana nezimbabwe kumeso.
Okay.
Nekuda kwekuti nguva dzose vanogara kubatana nezimbabwe kumeso, ivasi tiri hurumende asi tinongoti vanozviti hurumende roda kuti dai maimbo cherechedza zvinoita kuNigeria. Nigeria inoshanda yakadai. Maboko Haram ndo anouraya vanhu. Hurumende ichichengetedza vanhu. Asi yedu hurumende ndiyo yakamira seBoko Haram. Makata anopikisa ariwo anoda zvido zvevanhu. Saka hatifari namaitiro akaita saiwayo. Ndavarye zviri tiri hurumende aiwa. Vanhu vakatopandukira isu
Vamukanya, ndoda kuti murambe muri parunhare ka ndipe mukana kuna vaguni vambopindura mashoko amataura vaguni vezanu PF varipo parunhare vaguni.
Ndavataure.
Vaguni pindura ivi vamukanya vanga vachitaura. Hello, Dr. Guni.
Nah,
I think we've lost Dr. Guni. Okay. So mukanya endera yanyumbera asi ndofunga mashoko ekuti tinge tichienzanisa ekuti hurumende mungaitora se chikwata chemagandanga. Ndofunga anenge akatidza mei nekuti hurumende basa rayo nderekuchengetedza mhuri yayo vana veZimbabwe. Ndofunga ndopatinga tseketudzana asi taura yenyu tinzwe.
Nai ichokwadika.
Aiwa, Boko Haram mabasa ayo mukoma haazi kutamba nawo ka.
Naiwa komana ka Boko Haram inouraya vanhu mati government yeZimbabwe zvainoita kuti notimira masoja murodhi kunouraya vanhu kutamba ra. Hamuna kuona chiripoti chavo chabuda here ichataura kuti masoja nemapurisa ndo vakauraya vanhu.
Makatoona hurumende ichitosvika ipapo mukanya pekuti inotoisa commission yekuti iongorere kuti chichakaitika ndomusiyano mukuru kwazvo inenge yatoita neBoko Haram.
Aina kusiyana Boko Haram inoita izvozvo zvokuti inoitawo mavhidhiyo ekuragidza vanhu kuti aiwa isu zvatinoita ndo zviri zvechokwadi.
Yes.
PR exercise yaitwa neBoko Haram neBoko Haram
maka... Ah, makaona makuzvikombeya ndofunga pane maonero akasiyana nokuti Boko Haram mavhidhiyo ayo atinoona ndeye kutotyisidzira vanhu kuti ukazoita zvakati tinokuita izvi. Saka pane patosiyana.
Zvanoita kumamisha pachivhotewa here?
Pane patosiyana mukanya. Aiwa zvisinei. Ameno kana muine zvekubvunza kuna Dr. Nkululeko Kosvanda varipo parunhare vanove mutauriri wava Chamisa.
Vasvanda manje ndovanga va
Honda Vasvanda vanga vachitaura. Ndafunga kuti mukanya vachiri kuenderera.
Vasvanda ndovanga vakumhanya nenyaya. Penduke kuwe dokotela, umzwile ubaba uJuru. UDennis ube sona kakhulu indlela abantu abathi bevela phandle kwelizwe kungaba kuse South Africa, Botswana, indlela abaphathwa ngayo ikakhulu ngamapolisa leziphatha amandla zezimra, uthi lokho akubaphathi kuhle njalo into engenza izizalwane zeZimbabwe zingafuni zingathandi ukulalela inkuthazo kahulumende yokuthi aziphenduke ekhaya zizephathisa kundaba zomnotho. Ungathini ngalawo mazwi?
Ngithi mina abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi uhulumende lokhona lesebenzi zawo ikakhulu iziphathamandla zezanu ziyabe zisakomsebenzini yezanu zithanda ukuweba zintshontshela abantu nsuku zonke khonokho ababe kwenza emgwaqweni ihlala yenza yikho bakwenza nasemahofisini nasezindlini zabo lekusebenzeni kuhulumende. Bezama ukuthi bantshontshela bazabe kwazi phela ukuthi umuntu osuka ngaphandle kwando kuyimadlana lamaphoyisa asuke abe njengasethwala nzima. Ungafika eborda uzimra bathwale nzima awukho lapho ongena khona ungaziye ebhenki ungaziye ngaphi bangakwazi ukuthi kawuphumi kweleza awuphumi kweleZimbabwe ufana lapho ophume khona sebethayimele nje ukuthi mhlawumbe bangakucuca ngayiphi indlela ngoba sokuyinto eyenziwa izanu yikho sithi ungakhangelisisa kahle itrajedi ngesikhiwo esilayo kweleZimbabwe enkulu kakhulu kuzokwazi le-Afrika yikuthi sesizale ama-generations abantu abangamasela. Okuthi labantu abazabafundisa khonokho i-hope aselayo bese ngifuna ukuthi ngabe siyaphangisa sithole umkhokheli ongazama ukuthi kusesemasinya azama ukuthi hayi
sifundise ukuthi senze inew orientation phela le report yabo yezokathi sina lezani yakhulu ukuthi ayi into yonke ifuna ukwenziwa inew orientation you have to orient amapolisa amasocha everything you have to orient the government kapresident kapresident Mnangagwa ukuthi hayi bo ukusela isiyo nto eqondileyo kufanele ukuthi abantu xa besebenzela uhulumende bakhangele ukuthi kathi ilizwe balifaka ngaphi eminyakeni eminingi ezayo kodwa udube silalo yeno lokuthi afila urhulumende ongathembakala liyakwazi ukuthi opresident Mnangagwa bacatshangela ukuthi ngabanye babantu ababetshotsha ama-diamonds kwele DRC bekubulawa abantu kusenziwa into engafanelanga ibe khona ngoba kudingwa umnotho nge-cosbeg yabo leyana kwinto aziwa kuzulu wonke le-United Nations yazama ukuthi bangani bayatholisiswa bangena kahle semandleni ukuthi bavale khona ukuthi kungatholakala umuntu wabahambisa kwi-United Nations kuma-United Nations commissions so file problem enkulu kakhulu kwele Zimbabwe edlula amazwe kanti wonke amazwe amakhulu kuleli phansi emhlabeni eyokuthi sizadibekalayo kwesikhathi eside nxa kuyikuthi uhulumende lo kawutholakala ngendlela yokuthi asukele ecelele.
Ah, thank you there, Dokotela. Qhubeka ubambile, jonga sithatha omunye umlaleli njani.
Ndizozo. Ntungatisaita enda kune mwe mutereri, we have a caller, but before I go to the caller, ndingoverenga mashoko atumirwa nevatereri nevatariri vari kutiona pa Facebook app yeshona, view yeshona. Hanzi nemwe mutereri imi ve Studio 7. Studio 7, stop trying to flatter the government. We all know they are murderers. Ndofunga inyaya kuti kwanzi nokutati hurumende haingaenzaniswe neBoko Haram kana nemwe vuka Zimbabwe muka Zimbabwe. Presenters, why are you denying the facts that are obvious? Are you being serious? Maonera avari kuita asisi chikuru chatiye tichiita ndechongoti tisa nyanyo shandisa mashoko anoita kuti vanhu vange vachipedzisira vapingana handitika. Pane mumwe mukumuteereri anga achitsinhira ive vamukanya zvikanzi tipei nhamba dzavo tivatumire eco cash yemubayiro ive mukanya vataura nenyaya yekuenzanisa hurumende neBoko Haram. Maonera anosiyana asi Studio 7 iburiro rinosvika shiri dzese dzerudzi rupi nerupi dzinouya paburiro dzichidya ipapo. Ndo zvatinoita tinopa munhu wese mukana. Toenda kune muteereri aripo iye zvino. Alo.
Alo vajonga makadii ndomanhanda kutaura South Africa.
Vamanhanda makadiko.
Tinofara hedu kana makadiniwo nemhuri yese muZimbabwe uku pamwe chete nemiva ikoko.
Aiwa izviri wapenyu chatinofarira kana vamanhanda vapinda muchirongwa vanobva vangorova nendimi dzese dziri nhatu. Saka ingoita izvozvo zvimwe chete dimu dimu dimu.
Toda kusiyira vamwe mikana nokuti panoita miromo vamwe vanenge vakutaura kuti ngei achiwaniswa mikana. Ndakakuteererai kubva patanga chirongwa chenyu iyoyi nhau yakabuda nezanupf paconferensi kuescot yenyu kuti ndinofunga kuti nyika yedu ifambe zvakanaka. I think we need to revisit our diaspora kuti tikwanise kutaura nevana variko. As we know that our skilled workers vanga vari munyika maspecialists vari kunze. Ini ndinofunga kuti idanho rakanaka rakabuda nezanupf asi ndanga ndichishuvirawo kuti ivo sehurumende vagadzirisevo mamodalities ari more attractive kuita kuti vana ava nyangwe vakange vauya kana kuti dei variko kunze vakurudzire nhau yokuti vanoda kuuya kunyika kuzosima mari dzavo vauye kuzosima mari vakasununguka pachibatsirwa nezvizvarwa zvomuzimba kutombosiya pfungwa dzokungoramba tichi nokuti tinongosvika 2023 tichiita matauriro akangofanana naiwaya ndinonzwa hangu vamwe vari vamuina vadari venyu 2023 inosvika tichingoputsa nyika nakuiputsa nakuiputsa toita futi kuna mamwe maelection ngatimboti tikaenda 2023 vamunangagwa vohwinda futi zvezvakare toita nezvakafanana nemaitiro akangofanana naiwaya. So ina I think kuti kuitwa kwakaitwa nezanupf kana vakafunga plani yokuti let us work with the the diaspora, Navanavedu. That was a good idea. But all the same, and I'm encouraging also the governing party that they need to create the environment that is really more attractive to our diaspora people to come back home, neither they are outside the country, to assist with the ideas that will help the country so that we move on as the people of Zimbabwe, as the Zimbabwean people. Pane kuti tikaedza kuamba tichingoti hazviiti hazviiti vajonga kandimire ini ndogara kuno South Africa ndakasouya kare kare mu 2000 ndogara muno South Africa ndinodya ndichiguta and I don't want to lie ndinodya ndichiguta because ndinozwana kuno kwandiri but komuna ari kumusha baba venyu vamakasiya vakandimire nambuya venyu vari kumusha vari pamurewa kana kuti vari kunyazure kana kuti vari kumudzuku vanodyei tichimboitana muchungano wakafanana naiwoyo ini ndanga ndichifunga kuti idea iyoyo yaviwa nayo ngatichiisevenzesai all the same government yo I think they are going to relook maissues akafanana nokuti vana vedu vari kunze vanofanira kubvumiswa kuvota but which are these people that are supposed to vote vanenge vari kunze and I believe slowly slowly we are going to come to the highest peak of the mountain is nigh. Tichingofamba zvishomani zvishoma but everything pamwe chete ipapo takabatana nehurumende yedu I think something ought to come up
tingotiga
zvinotigona kuti vana vomunyika vakwanise kurarama zvakanaka.
Thank you so much vamananda maita basa regaitipe mumwe muteereri mukana sezvamataura pane mumwe muteereri ari parunhare. Hello.
Hello.
Yeah, linjani?
Ndiripo makadini.
Takasimba zita ndiani?
Gamulani.
Gamulani.
Hongu ndofona ndipa Botswana.
Botswana muruda kukuluma kana kutaura?
Ndoda kutaura baba.
Taura itinzwe baba.
Nhaji tava ndichiti iyo hurumende yedu iyi chokuzvinzwa zvautaura kuti vanhu ngavadzoke vauye vaite mainvestment munyika. Chatoda kubvunza ndechekuti kune vanhu vangari mazimbabwens vari imomo kana ivo vakuru vehurumende vacho zvavambotanga kuitawo chinoratidzawo kuti kana vari kunze vakauya vanosvika kuratidzawo kuti at least varimo vari kutanga kuita zvakati nokuti vekunze hatingangouya kuzotanga kubatsira vanhu vari munyika kutiisa mainvestment munyika. Asi munyika macho imomomo mune vamwe vane mari oziya hurumende yacho yaifanira kubatsirawo vanhu vairi vatatu vanosimudzirwawo nehurumende zvinoonekawo kuti patitangawo kuitawo something. Izvi right now tine zvinhu zvafanana nekuti tine matrucks anotidzoke kuya kumusha kana une matruck ako kuti uye kumusha nyaya inotanga paborder chaipo siyasati amboswa kumusha kwacho ikoko inotanga kurwa nesu paborder chaipo ipapo apo pachiri kutariswa here na kuti maybe vari kutasa divi rekuti vakuda kungobati vanhu vaite mainvestments muzimbabwe ndopandiriubvunza ipapo.
Thank you there, Mkoma. Let's leave it there. Dokotela Spanda, please wrap up the show. We have 2 minutes remaining and you have 1 minute. Akusethulela amazwi akho okugqiba uhlelo.
Government realizes that they cannot fill up time at their conference with talk of good policies and talk of good thought. While failing to understand that governing requires more than just talking, requires more than just an agenda item on a conference, that in order to get investment, in order to get anybody, and we've said over and over again that money and development follows legitimacy. And I worry a little bit when we as Zimbabweans, even an important show such as this one, try just to be fair, treat ZANU-PF as though it is a fair player when in fact it is not. I call that fairness on the cheap. Let's call it a spade. And that is fair. Fairness is not just equalizing things that are not equal. It is also being able to say, look, this is what ZANU-PF does. So that we move forward on the basis of the truth.
Thank you there, Dr. Spanda.
Tingo watu waitu, dimu shakari mshona. Dr. Spanda, mungo 15 seconds, neshona.
ndanga ndichitini zvinonetsa zvano ndezvekuti iri kutamba ichitaura zvinhu zvinonakidza kuti paprogram pavo paconference vaitenga vari kufunga vane zvavari kuita nyaya yekubudirira paeconomy inoda kuti pagadzirise nyaya yelegitimacy kuti pagadzirise nyaya yekuti vanhu havana trust kugovernment iyo ndiyo vatofanirwa kuti tinyatsotaura
dzabva dzati gedye hanzi naGibbs Dube havana extra time zvino stamboedzo wekuita runoff zvaramba Dr. Swanda.
Thank you there, Dr. Nkululeko Spanda, a spokesperson for Nelson Chamisa. We also had Dr. Frank Guni, ZANU-PF North America chairman. Kwanele Zimbabwe omohlo livalelisayo nguntunga milinkomo.
Neni jonga kandemiri nishitenda mose makwanisa kupinda mchirongwa. Tunotenda morara zvakanaka.